manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 12/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshora zvikuru kusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa muZambia vachiti vatungamiri vemuAfrica vanofanirwa kusiyana netsika yekubata vanovapikisa semhandu dzenyika. Commission inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichiri kuferefeta zvakadzama vaimbova mukuru wepublic service medical aid societies vaCadbert Dube, kwete zviri kutaurwa nevepanhau reHerald zvekuti havachina nyaya dzavari kuferefetwa. Kanzuro yeguta reHarare inovhura nzvimbo yekuti vagari vabhadhare mari dzavo kukanzuro vachishandisa masaisai edandemutande. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti vaimbova mukuru wePublic Service Medical Aid Society kana kuti PSMAS vaCadbert Dube vachiri kuferefetwa necommission iyi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau nhasi, nhengo yekomishoni yeZAC vachiona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Farai Chinyani vati mashoko akaburitswa nebepanhau reHerald svondo rapera ekuti komishoni yavo yaive yawana vadhuve vasina mhosva mukuferefeta kwairi kuvaita haazi echokwadi. Bepanhau rehurumende iri rakaburitsa mashoko ekuti ZAC yainge yawana vadhuve vasina mhosva mushure mekuvaferefeta, asi amai Chinyani vati mashoko akaburitswa nebepanhau iri aiva asingabate nyaya dzose dzavari kuferefeta sekomisheni.
Isusu seZAC tiri kuti hatina kuti hakuna mhosva yakaparwa kuPismas navaCadbert Dube. Nyaya yacho ichiri kutoongororwa. Saka tiri kuti oso seZAC, ZAC haisi dare redzimhosva. Saka ZAC haisiyo inodisaida kuti munhu haana mhosva.
Amai Chinyani vati vaDube vane nyaya dzakawanda dzavari kuferefetwa nekomisheni yavo dzinosanganisira kusashandisa chinzvimbo chavo zvakanaka, kuba mari yePismas pamwe nekushandisa mari yePismas ichiendeswa kusangano rinoona nezvenhabvu munyika reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, uye kusabhadhara mitero kuZimra inosvika mamiriyoni makumi mana emadhora kubva muna 2009.
Isusu tine mhosva dzakawanda dzakaripotwa kwatiri from members of the public. Zvinonetsa kuti unyatsoti mhosva iyi kusvikira kuongororwa kwese kwapera, evidence yese nemapepa yese aiswa pamwe chete. Kana izvozvo zvese zvazopera, and then ndipo pachazoti vanhu vese vaziviswe kuti mhosva dzakaparwa kuPismas ndedzakati.
Nhengo yekomisheni yeZAC iyi vaSylvester Nguni, avo vanotungamirira zvekuferefetwa kwenyaya dzinounzwa kukomisheni iyi, vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuendesa gwaro rezvavanenge vawana mutsvagiridzo yavari kuita kuhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kuti vadhuve vagowanikwa vachimiswa pamberi pematare edzimhosva.
Isisu pano hatitauri kuti munhu ane mhosva kana kuti haana mhosva. Iyo nyaya yekumakoti. Saka isusu tinongotora evidence inenge iripo toendesa kuNPA Vepo inpendwa na tauti ya uyumunu anu ane mosha na kahana mosha.
Vadhuwe, au vakangevari chief executive we Pismas, kubva muna 1992, vanonzi vaitambiriswa mari inoita mazana maviri, ane makumi matatu nematanhatu ezviuru zvemadhora pamwedzi wega wega. $236,000 kusvika pavakazodzingwa basa muna 2014. Zvinonziwo nhengo dzebhodhi rePismas raitungamirirwa navadhuve dzaipihwawo mari dzekubatsirikana dzakawandisa. Vadhuve vati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi, vachiti semunhu ari kuferefetwa vanozonzi vavhiringidzana neumbo. Zvichakadai, vanguni vanoti komisheni yavo iri kuferefeta zvakare bhodhi idzva rePismas zvichitevera nhunha dzakaunzwa kukomisheni yavo. Vanguni varamba kutaura zvakawanda nezvenyaya vari kuferefeta bhodhi idzva rePismas iri. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro webhodhi idzva iri vaJeremaya Bvirindi kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weMDC vamogenshangirai vashora zvikuru kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa mutungamiri webato rinopikisa muZambia vakainde ichilema. Mutoro wedu nautaura ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vavo pamusangano wavakaita nemusi wemugovera mugweru, vatsvangirai vakati kuchamhembe kweAfrica, Zimbabwe ndiyo nyika ine mukurumbira wakaipa wekutyora kodzero dzevanhu, kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika, kusanganisira mafambisirwo esarudzo. Asi vatsvangira vakati vari kushushikanawo nezviri kuitika kuZambia, uko mutungamiri webato rinopikisa vaakainde ichilema vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vatsvangira vakati mune dzimwe nyika muAfrica mune tsika yekuona vemapato anopikisa semhandu kuhurumende, vakati maitiro akadai anofanirwa kupera, vachitiwo shuviro yavo ndeyekuti vaichilema vawaniswe zuva rekumiswa pamberi pedare, nyaya yavo ichinzwikwa pachena.
He must face justice in a court of law. Our solidarity is to him because atidi nyika inonzi ma opposition parties, they are enemies of the state. Where are I by all? Okumona munhu ari opposition a somebody asina ma interest evanhu vanotungamira.
Vatsvangirai pachavo vakambosungwawo vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mashoko avatsvangirai aya anogona kuonekwa nevamwe sanga konzera mutauro munyaya dzekudyidzana pakati peZimbabwe neZambia. Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai Rwanya vanoti zvakataurwa navatsvangirai ndezvemandorokwati.
Tinokurudzirwa nechekuti hurumende dzigadzirise zvido zvevanhu. Tinokatira hurumende yomuZimbabwe nehurumende yomuZambia nomuSouth Africa kwese vakatorwisana nevanhu vaitadza kutonga nevanhu vaidzvanyirira vanhu. Saka tingatizvo vaita zvinhu zvevanhu vokunze kwenyika reka kuti vaiva vatengesi. Vanga vasiri vatengesi, vanhu vaitova nechido chokuti nyika dzavo dzitongwe zvakanaka, nyika dzive noutongo hwegutsa ruzhinji. Ndo zviri kungotsvakwa kuZambia, ndo zviri kutsvakwa muno muZimbabwe. Saka izvizvo zvinhu zvakanaka, hurumende dzedu dzinofanira kuteerera zvido zvevanhu, because kusateerera zvido zvevanhu ndokunokonzeresa kuti vanhu vazobuda vaitaura kuti aiwa takuda kungotsvakwa umwe ari nani.
Pamusangano wemusi wemugovera pane vamwe varwi vehondo yerusununguko nevaibatsira varwi ava, avo vanozivikanwa vachinzi vana Mujibha naNachimbwido vekudunhu rekumashonaland East, vakati vaive vave kupinda mubato reMDCT vachisiya kuve nhengo dzezano PF. Vatsvangirai vakarumbidza vanhu ava vachiti vaive vaita zvakanaka kudzoka kune veruzhinji. Vatsvangirai vakati veruzhinji havafanirwe kutya kuti kana bato ravo rikakunda musarudzo ringatadziswe kutora masimba nevechiuto, vachiti masoja nemapurisa vakawanda vari kutamburawo sevanhu vose uye vanotodawo kuti ramangwana renyika rive rakanaka. Vakashora vamwe varwi vehondo yerusununguko avo vakati vanoita sezvinonzi kuve varwi vehondo iyi kunovapa kodzero dzinopfuura dzevamwe vanhu vose, vachitiwo nyika haifanirwe kukoshewa kuti veruzhinji vakawanda vakapawo rubatsiro rukuru muhondo yekuti nyika iwane kuzvitonga kuzere.
Dambudziko raapo nderekuti kune vamwe vanofamba vachiti isusu because we fought the war therefore we are the special class.
Vatsvangirai vakatiwo matambudziko makukutu akatarisana neZimbabwe anoda kuti nyika igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika dzepasi rose kuti igowana rubatsiro rwakafanira. Vakati bato re MDCT harivengi China, asi vakati kana bato rawo rikakunda musarudzo dzegore rinouya, vachaumba hurumende inoita ushamwari nenyika dzakawanda dzepasi rose, vachiti havade ushamwari hunenge hwakarerekera kudivi rimwe chete.
Zvinango zvinhu zvinotadza kuti paida rashiwa tinoveka maChina, aiwa, maChina vane zvaanogonawo, toda munhu wese east, west, north and south, asi zvatinoda ndezvekuti kana uchiuya uchizoita engage neZimbabwe, put Zimbabwe's interest.
Musangano wavatsvangirai wakapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu, uye vari vanhu vakaenda vega kumusangano uyu pasina anovamanikidza sezvinoitika kumisangano yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemusi wechishanu vakadzinga zviri pamutemo gweta renyika vaJohannes Tomana avakanga vamiswa basa vachiferefetwa. Izvo zvinotevera kuridziro yakaitwa nenyanzvi munyaya dzemitemo dzakanga dzadongwa navamugabe kuti dziferefete nyaya dzaipomerwa vaTomana. Vamugabe vakabvisa vaTomana pachigaro vachishandisa chikamu chibumbiro remitemo chinotara mabvisirwo anoitwa gweta renyika pabasa. Gurukota rezvevashandi amai Preska Mfumira vadzoka kubva kumusangano wevashandi wepagore weInternational Labour Conference kuGeneva kuSwitzerland. Asi amai Mfumira varamba mashoko ekuti vakaparadza mari yenyika yakawanda nekutumira chikwata chakakurisa kudarika nyika dzakawanda dzakabudirira. Kunyange hazvo amai Mfumira vadzoka munyika, musangano uyu uyo wakatanga nemusi wa5 Chivabvu uri kupera svondo rinowa nemusi wechishanu. Musangano uyu uri kupindwa nehurumende, vashandi pamwe nevashandirwi, uye uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekugadzira hwaro hwakanaka hwekuti vashandi vashande vaine ruremekedzo. Zimbabwe ine vanhu 30 kumusangano uyu zvichienzaniswa neSouth Africa ine vanomwe, ukuwo New Zealand iine vanhu vapfumbamwe. Basi rezveupfumi rinoti nyika inorasikirwa nemari inodarika mamiriyoni 50 yekufamba kwemakurukota nevamwe vakuru muhurumende, uye kazhinji mari iyi inenge isiri mubhajeti. Zimbabwe inonzi yakambenge yaiswawo pazvikwata zvenyika dzinobata vashandi chibharo, asi amai Mfumira vanoti yakazobviswa nekuti painge pasina umbo hwakakwana. Asi Zimbabwe iri pakati penyika 40 dzakaramba kusaina chibvumirano chekumisa kubata vashandi chibharo. Blessing Zulu Studio 7 ataura naamai Mfumira pamusoro pemusangano weILO uyu.
Takanga tiripo tizoterera Director General achipa nhoroondo yekuti gore ranga rakafamba zvakadii, Zimbabwe tikarespondawo tikataura especially nyaya dzeemployment neissues dzeclimate change. Saka musangano uchiri kuenderera mberi hausati wapera, inini naminisa pango panga pakakwana, saka ndakatodzoka ndakumusha.
Asi honorable Mfumira wamwanenge wanga wachichema chema kuti chikwata changa chimirira hurumende chinenge chakati kurei nyika isina mari.
Hachisi chokwadi, delegation yakaenda haina kusiyana neinochienda makore ese. Kunoenda minister, kunoenda OPC, Office of the President in Cabinet, Deputy Secretary vachinonzwa zviri kukurukurwa nekupawo mazano kuitira kuti zvatinogadzirisa kuno zvipindirane nezvinodikanwa nenyika yose neILO. Kwakaenda Middle Public Service Commission. Public Service Commission is the biggest employer in the country. NASA kune nyaya dzesafety ende ndo vanobata nyaya dzesocial security, inova imwe issue hombe yesocial security nechidiscussa kuGeneva. And then vashandi MCTU yanga ine vanhu vayo vairi vakaenda. Ethics Council president wacho akanga aripo, ndatosiya variko, vanovirira maticas variko. Saka as far as I'm concerned is a very loose delegation.
Ko zvanga zvichimbo gunun'unwawo
nevashimwe nyaya ishu nyaya irimwe ishu iripo ndeyekuti tichibva kuno tinenge tichitaura setripartite handiti isu takabva kuno takasunga kuti hurumende nenyika tasvika ikoko pane vakada kuti Zimbabwe iiswe palist yemaoffenders tichinzi handi tine forced labor muZimbabwe handizivi ndekuti kwairi forced labor muZimbabwe but takazoongororonza kwapasina nyaya tikabva tadyiswa palist.
Angati Zimbabwe iswe palist ndiani mai mvumira?
Haisi hurumende, haisi hurumende, zvandingangotaurakuti haisi hurumende.
Gurukota rezvevashandi nemabasa amai Priska Mfumira vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kanzuri yeguta reHarare inonzi yakavhura ofisi yechizvino zvino inoshandisa masaisai yekuti vagari vabhadhare mitero yavo zvisina dambudziko panzvimbo yemabhizimusi yeSam Levy mumusha weBorodale. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti ofisi yavo itsva iyi inoita kuti vanhu vakwanise kushandisa dandemutande sezvo ine Wi-Fi. VaChideme vanoti kanzuri yavo yakavhurawo nzira itsva inoita kuti vagari vabhadhare mitero yavo kana zvikwereto zvavo kusanganisira vari kunze kwenyika vachishandisa intaneti pachirongwa chavo chinonzi PayNow. Vanoti izvi zvose zviri pasi peurongwa hwekanzuro yavo hwekuti vagari varerukirwe nekuita bhizinesi nekanzuru vari chero kwavanenge vari. Kanzuru yakavandudzawo mahofisi ayo ematunhu kuti vagari varerukirwe nekubhadhara mitero yavo uye vachideme vanoti vari kutarisira kuvhura mahofisi akawanda echizvino zvino.
Tine hofisi itsva yatakavhura paSam Levy Village. Izvi takazviita nekubudikidza neurongwa hwedu hwekanzuro hunonzi Ease of Doing Business. Ease of Doing Business inotaura iyo kuti munofanirwa kurerutsira vanhu vanoda kushanda nekanzuro, vanosanganisira vaya vada kuvhura mabhizimusi, vanoda kuita zvetourism, vanoda kubhadhara kanzuro, vanoda kuzokwanisa nemaplani avo. Zvese zvinofanira kunge zviri padhuze navo kuitira kuti vanhu vasafambe nzendo dzakareba kuenda kunobhadhara. Ndosaka takati paSam Levy takaona kuti iye anoti pachirungu one stop shop, vanhu vanoya kubanking, vanoya kuzodya, vanoya kuzotenga hembe, vanoya kutenga magrocery. Saka ndo panoswera vanhu vari vachibhadhara mari dzavo vachida sei kuti vazobva ipapo futi vatange kudhraivha kuenda kune mahofisi yedu yekanzuru hazvizovarerukire.
Vagari vari kutambira sei urongwa uhu?
Hofisi yepaSam Levy iri kufarirwa zvakasimbarara chose, iri kufarirwa nokuti vanhu vautaura kuti aikazvo inga kanzuro inoteererawo zvatinotaura ende isusu tiri kutofarawo kwazvo nekuti tateerera zvinodiwa nevanhu.
Imiwo sekanzuro muri kutambira here makadhi uye mune dzimwe mareri dzamungati hatitambiri kana makaamira sei?
Isu sekanzuro hatina kadhi ratinoramba. Kwai nekadhi rako tinoenda pamishina yedu yekuswaipa tongocheka ipapo wobhadhara nezim switch. Tine mavisa kadhi, mamaster kadhi, uyai mubhadhare hatirambi. Kana usina kadhi uine yatinoti one wallet, uine yatinoti eco cash, uine yatinoti telecash, tinoti uya futi chii ubhadhare nesystemu iyoyo hatirambe. Ukaenda kubhanga uine account number yedu ukanoita RTGS tinobvuma futi. Tikaenda pawebsite penu peharasiti kanzo inoti online banking tinogona kucheka kuti dhura kwakakura sei, worioona wobva wapiwa maoption yekuti unoda kubhadhara sei wobva wabhadhara futi. Tiri kutambira mabhadharino ose.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919am, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vezvemabhizimusi muBritain vari kusimudzira zvavari kuda zvine chekuita nekubuda kweBritain mumubatanidzwa weEuropean Union, vachida kushandisa mukana wekuti bato riri kutonga reConservative Party harisisina masimba akawanda muparamende. Mapurisa emuRussia achengetedza mukuru webato rinopikisa vaAlexei Navalny pamwe nevatsigiri vavo vane chitsama munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose avanga vachiratidzira kusafarira huori vakanangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin nevatsigiri vavo. Vechidiki vari muchirongwa cheYoung African Leadership Initiative kana kuti YALI kana kuti Mandela Washington Fellowship vanoti tariro yavo ndeyekuti vachadzidza zvakawanda kuAmerica pamwe nekuvhurika pfungwa izvo zvichazoita kuti vasimudzire masangano kana makambani avo pavanopedza chirongwa ichi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki ava Sharon Bwanya anovegweta anoti anofara nekupiwa mukana uyu wekuenda kuArizona State University kuti andovandudza ruzivo rwake pabasa rake.
Ndikutarisira zvinhu zvitatu. Ndikutarisira kuva nenguva yakanaka ndichionawo zvakaita nyika yeUnited States of America. Ndikutarisira kunodzidza mamwe maonero nedzimwe nzira dzekugadzirisa matambudziko anosangana nenyika dzakasiyana-siyana. Zvakare ndichitarisirawo kunonzwisisanawo nehama dzedu dzekune dzimwe nyika dzemuAfrica vechidiki vakaita sesu, nekuti dzimweni dzenguva mhinduro hadzisingori muUnited States of America imomo.
Mupepeti wenhau dzepadandemutande mukambani yeAlpha Media Holdings iyo inodhinda mapepanhau eThe Independent, News Daily Standard, vaJohn McQuets vanoti Mandela Washington Fellowship inovapa mukana wokukwenenzvera ruzivo rwavo panyaya dzekufambiswa nekutapwa kwenhau pachishandiswa mbozhanhare nemichina yechizvino zvino.
KuAmerica chati kutarisira kunge tichitsangana nevanhu vanoruzivo kupfuura rwedu. Tikutarisira kuti vanhu ivavo vange vachitipa ruzivo rwavo kuitira kuti isusu tidzoke kuno kune ruzivo irworwo kuti tirushandise tisvikowo pavasvika kana kupfuura pavari. Tikutarisira kuti kuAmerica uku tinge tichiratidzwa kuti gwara runofamba sei, munofamba sei mune senge inishura ndataura yeintaneti kuti ungashandisei kuti nyika yese inge ichikwanisa kutaurirana.
Mokwetsi uyo achange ari kuWagner College kuNew York anoti kana adzoka achavandudza basa rake zvikuru sei akanangana nevanhu vekumaruwa. Mukuru wekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaTulani Msulando vanotarisira kunovandudza ruzivo rwavo munyaya dzeutongi hwejekerere kubva kuAmerica pamwe nevamwe vechidiki kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. VaMsulando vachange vari pachikoro cheIndiana University.
Chinhu chikuru sa chinoita kuti nditarisire kuenda uku inyaya yekuti nyika yedu yanga yaparara. Mamirira yayakaita haana kumira zvakanaka, saka ndikutarisira kuti ndinokwanisa kusvika ndotaurirawo zvakare vamwe mamiriro akaita kunze kuno kuZimbabwe, toona kuti ndezvipi zvingaitike kuti tikwanise kuita mubatira pamwe savanhu vomuAfrica, sevanhu vomunyika yese repasi rese, kuti tikwanise kunge tichiona chisimudzira nyika yeZimbabwe idzokere payakanga iri.
Chirongwa cheYali icho chava kunzi Mandela Washington Fellowship chakatangwa muna 2010 nevaiva mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nechinangwa chekusimudzira ruzivo munyaya dzemabhizimisi pamwe neutungamiriri kune vechidiki vemuAfrica. Gore rino Zimbabwe ine vechidiki vanosvika 60 vachange vari muchirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gurukotaro zveutano Dr. David Parrenyatwa vari kuyambira veruzhinji kuti vasadye huku dzinenge dzaonekwa dziine chirwere chebird flu. Dr. Parrenyatwa vanoti gurukotaro zvekurima kwezvinhu riri kutarisirwa kuudza dare makurukota mangwana kuti dambudziko iri rakamira sei munyika. Mavelas Musanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tinodaira kuti kana huku dzinenge dzaonekwa kuti dzine bird flu hatidi kuti vanhu vedu vadzidye, hatidi kuti dzidyiwe idzodzo dzebird flu kana. Asi zvakaitika muno ndezvekuti dzakaonekwa dziri munzvimbo imwe chete inokwaIvan. Saka huku dzeko dzese ndichitaurirwa naDr. Made dzaraaffected dzese dzinenge dzichaurayawo dzopitswa, asi hatidi vai kuti vanhu vedu vadye huku idzodzo kana yaonekwa kuti dzine bird flu.
Vanhu vangazive sei
kuti iyi huku iyi ine chirwere chakadai kana kuti zvinhu zvamunotoongorora imi sehurumende?
Ino huku inenge ine bad flu inoonekwa nemaitiro acho kukosora kungoita kunge munhu ane flu asi iri huku. Kuita kukosora nekurakidzika kungoita mamvere ati undukei ungonetaneta kungozvirerera pasi zvakadaro izvozvo. Inenge inoratidza kurwara chaiko.
Asi munhu akawanika adya iye huku inenge ine chirwere ichi chebad flu anoita sei akadya asingazive zviya?
Tinodaira kuti munhu akadaro kana adyawo ngatimboti haazive kashoma kuti bad flu yacho iuye kumunhu iyeyo kashoma. Asi ende kana zvabatana nemunhu iyeyo haarwarisi zvinoita huku iyoyo, flu yacho inoita iri very mild. Saka tiri kuti isu hatinyanyodida hii kuti vanhu vadye idzodzo. Chinonyanyotyisa nechekuti dzimwe mabad flu iyoyo inonzi H5N8 ndezemhuka ndezemabhezi hatiti kuti haite vanhu. Asi pane inonzi cross over yekuti flu yacho iyoyo kana kuti vhairasi iyoyo inogona kuchinja kana kuti tinonzi mutation yochinja yotanga manje kuataka zvoisingasimboataka including human beings. Saka tiri kukuchidzira chaizvo kuti havafaniri kudya izvozvo kana vangoona kuti huku iri kurwara. Vanodaidza kwese kwese kwaane mavheti kumamisha uku, kwese kwaane mavheti kumamisha vanongobvunzwa kuti kwewe dai vheti huku ndaona mupambe pangu huku dziringoura dziringofa zvichii chiri kuitika. Ende mavheti edu anokwanisa kukutaurira kuti aiwa ibad flu zvakakuti.
Gurukota rezveutano Dr. David Parinyatwa vachitaura namafilas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Chikwata chemaWarriors chatanga makundano acho e2019 Africa Cup of Nations nemutsindo unotyisa. Makeo Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi nezuro chakayeuchidza vateveri venhabvu mazuva emufaro akare apo vakazambaradza Liberia 3-0 pamberi pemhomho yaisvika zviuru makumi mana nezvishanu mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma 2019 Africa Cup of Nations. Vazhinji vaive munhandare yeNational Sports Stadium vakabudamo vaine mufaro mukuru mushure mekunge maWarriors atamba sevaisvikirwa ndokutora mapoints ese matatu nezvibodzwa zvakakandwa nakapteni wavo Knowledge Musona. Aka ndiko kekutanga kubvira muna 2004 apo Peter Ndlovu akaroverera zvibodzwa zvitatu neSwaziland kuti mutambi mumwe chete wemaWarriors anwise zvibodzwa zvitatu mumutambo mumwe chete. Kukunda Liberia uku kwasiya Zimbabwe iri pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu yakaenzana neDRC iyo yakarova Congo Brazzaville 3-1 mune mumwe mutambo asi maWarriors ari panyanga nezvibodzwa. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdson Chiwota vanoti havana neremuromo nematambiro akaita maWarriors vachiti ivo zvakadai zvinofanira kurumbidzwa.
Ndinonzi number 1 ndounondogona ndinonzi Zimbabwe. We really expecting such a win. This is great. Botenda Zimbabwe hapana atamba vatatiza.
Chikwata chimwe chete kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndicho chinobudirira kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko muna kurume gore rinouya apo maWarriors achashanya kuCongo Brazzaville sezvo makundano aya ave kumboenda kuzororo remwedzi mipfumbamwe. Panguva ino kusvika muna kurume imomo zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvichange zvichikwikwidza makundano e2018 World Cup ayo Zimbabwe yakabuditswa neveFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wemaWarriors Valinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa musangano wakaitwa nemutungamiri weMDC vamogen tsvangirai mukupera kwesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiyamina tungamiri nkomo na Chris Gandem.